nasi tawafuta kando achuya masi achizingirira vari kurarama nokutengesa mastreet vendors avari kuti budai mastreet kutaurwa ndokutoita nemi izvezvi kumhanyidzana ikoko kutoyavamba kuchienderera mberi mumastreet macho.
Tinoona kuti imi makaziviswa nezvedanho irori kuti munge musingapindi mumigwagwa muchitengesa senzira yekudzivirira korera. Sei muri kuramba muchipindawo mumugwagwa?
Nokuti isusu hatiwirirani nedivision yakaitwa iyoyi. Pamaziviro edu atiri kuita hapana evidence yokuti nyaya dzevending dzine zvokuita nekupararira kwechirwere chekorera. Saka tizinzwisisi danho rakatorwa nehurumende ratizinzwisisi ende hatisi kuritsigira nokuti hazvina chokuita nekuparara kwechirwere chekorera. Vending yakagara iriko, vanhu vakawanda vakarayirwa vachienda kuzvikoro vakararama through vending. Saka ingori nyaya yekuti kuauthorities make sure kuti mvura iri kunwiwa nevana vezimbabwe imvura yakachena. Marara atinoona akangozara mumastreets ngaabviswe nemvura. Nyaya dzeshuwe dzatinoona dzicherera ndo zvinhu zviri kukonzeresa kupararira kwekorera ikoko. Saka ngavamire pachokwadi vogadzirisa dambudziko chairo chairo kwete kuda kuvanda nenyaya yemazenda.
Saka imunofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here zvokubviswa kwenyu mumugwagwa?
Hatichazivi manje nokuti sarudzo dzichangopera ende ndofunga paita mbena vamwe vakabudirirawo musarudzo idzi shoko ranga riro kuti aiwa mazenda hapana paachabviswa. Zvino kana takubviswa sarudzo dzangopera kudai tinogona kungomhanyirawo kufungira zvekuti pamwe ndezvematongerwo enyika kunzi ngana haana kuvhotera ngana saka taakudzinganidzana naye but hatigoni kubudirira senyika kana tikashada chibero. Sarudzo tiri kuti dzakapera chinde achienderera mberi nokuumba nyika but kana vanhu vakunangana vachiteerana kuti nokuti hauna kuvhotera ngana saka taakuita tichikubvisai mastreets aiwa hazvibudi. Tinotarisira kuti ngatichienda mberi tichishanda tese tichigadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo senyika.
Saka chii chaizvo chavari kunyatsoita? Vari kungokuburitsai mugwagwa muchikwanisa here kutakura zvinhu zvenyu muchienda nazvo kana kuti vari kutorawo zvakare zvinhu zvenyu?
Aiwa vari kutotora zvinhu kutaura pandiri kutoita vari kungosvika vachimbunyikidza mastreets vachitora vachiisa mudzimotokari dzavari kufamba nawo marori avari kufamba nawo asi kuziva kuti zviri kuendeswa kupi ende kutogurwa kwemitemo ikoko kuti zvinongombunyikidzwa zvichitorwa chienda nazvo muridziwa zvasingazivi kuti zviri kuendesa kupi ende tiri kunzwawo nokurohwa kuri kuitwa vanhu asati edu taati umbowo kuti pane vasungwa here vatorwa but kune kumhanyidzana kwakasimba kwanga kuchiitika mustreet masikati esi.
Saka ndeve kanzuru chete here vari kupinda mugwagwa vachikubvisa yao?
Vasi vekanzuru chete nemapurisa ezimbabwe republic police vari kuenda pamwe chete kubvisa mavedas mustreet.
Ii nzvimbo dzipi dzavari kunanga muHarare? Vari kubvisa vanhu munzvimbo dzipi?
Makuseni pavatanga kubvisa vanhu vatangira pana Park Street muna Ruzende nemuna Harare Street but zvazopararira nofamba kwaita zuva nzvimbo dzese dzinowanika mavenda muCBD kwanga kuri kumhanyisana chete.